Pachitaura pamsangano uyu sachigarwe committee yeparamende inoona nezvedzidzo amai Priscilla Mishisa Irambwe Mishonga vati vana vevadzidzisi vanofanirwa kudzidza pachena muzvikoro zvehurumende pamwe nezvemakanzuru senzira yekuti varairidzi avo vati vane mihoro iri pasi pasi vasanyanye kutambudzika. Amai Mishisa Irambwe Mishonga vati vadzidzisi havazi kuwana mari inokodzera izvo zviri kupa kuti vakundikane kuendesa vana vavo muzvikoro zvavano shuvira.
Asi nyaya hombe ndeyekuti tinoona kuti kumabasa akawanda wanda munhu anenge ari pabasa anonzi abhadhari. Vanhu vekunana zvese vanonzi kavasabhadhara magetsi. Anditi madhokotera ane zvaanogadziriswawo kana kuri kuti vachinge varwara. Saka tiri kutaurawo kuti maticharawo ngaatariswewo nenzira idzodzo. Kwavo kunyanya kune vana kune maticha vana vematicha vari kuenda kuzvikoro zvehurumende. Kana vazodawo kuti vaendese kumaprivate schools munhu anenge akuzvitarisira. Asi kana vari kuenda kuzvikoro zvehurumende hapana munhu nokuti aticha akahangati iye ari kudzidzisa mwana asi wake mwana haakwanisi kupinda pachikoro ipapo. Pazvishanje
amai Mishisa Irambwe Mishonga vati dambudziko riripo rinoda muonera pamwe sechuma chemuzukuru kuti nyika ifambire mberi. Vachitaurawo pamusangano uyu mukuru wesangano revarairidzi reZimbabwe Teachers Association Vasifiso Ndlovu vatiwo vadzidzisi bandiko rakakosha rinosungirwa kucherechedzwa zvakadzama nguva dzose. Asi vati chinonetsa inyaya yekuti zvinhu zvinovimbiswa nehurumende hazvizi kuzadzikiswa izvo zvinogara zvakarwadza varairidzi vari munyika.
Tinoramba tichisunda kuti isvike painozopedzisira yatambirwa kuti varairidzi ngavasapiwe mukana wekubhadhara school fees, ngavasiyane nenyaya yekubhadhara school fees, vana vavo vadzidze mahara muzvikoro. Ndo kuti vabatsirikane pama non-monetary benefits ari kutaura.
Mubati wehumwe musangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Valadistas Zunde vati vanotarisira kuti hurumende ichateerera zvichemo zvavo yobva yazvigadzirisa zvachose rwendo runo.
Tinoda kuti zvinhu zvekuti vana vevarairidzi vasabhadhara maschool fees nyaya iyi yakataurika kubva kudhara, bati panga pasina yatingati iyo political will kuti vanhu vaite izvido muhana dzevanhu vari pamusoro pedu kuti zvigadzirike.
Mutauriri weparamende vaJacob Mundenda vati vanotarisira kuti zvabuda mumusangano wanhasi zvichazadzikiswa nekukurumidza.
Zvinogamuchirika kuitira kuti maticha edu awane manyukunyuku ekudzidzisa pfungwa dzavo nemwoyo wakagara pasi nekuti vari kuchengetwa zvakanaka nehurumende.
Musangano wekomiti iyi uri kupera mangwana uine chinangwa chekutsvagurudza zvinetswa zvinosangana nevashandi vehurumende kunyanya vekubazi redzidzo avo vari kusangana nezvipingaidzo zvakasiyana-siyana izvo zviri kupa kuti vamwe vavo varamwe mabasa. Kana komiti iyi yapedza kuita misangano yakadai inosungirwa kutura zviri pamutemo kuhurumende zvisungo zvainenge yabuda nazvo ichikurudzira kuti zvizadzikiswe. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Moyo.